Mumamgari wa Moses Kumbuya vatisema wanero avo mashoka ava Mnangagwa anoratidza kuti munhu ari kuda kuvaka nyika patsva nekuyananisa vanhu pamwe nekugadzirisa upfumi hwenyika. Vakumbuya vati vafara zvikuru kunzwa Mnangagwa achirumbidza vaMugabe pamwe nekukurudzira vanhu munyika kuti varegererane pane kutadzirana kwose kwakaitika munyika.
Zvakakosha pa nyaya yepeace yekuregererana plus the acknowledgement yekuti Robert Mugabe has been the president, has led us for quite a long time. I think it's critical pakuenda kweri mberi senyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Nozipo Moyo vati kunyange hazvo mashoko avaMnangagwa ange ari mashoko ekuvaka, havana kunyatsobuda pachena panyaya dzekutyorwa kwekodzero, kusanganisira kushungurudzwa kana kusungwa zvisiri pamutemo kwevanhu, vachitiwo havana kutaura nezvenyaya yegukura hundi. Sachigaro weTransparency International Zimbabwe vaLofty Dube vatisemaonero avo hazvaigona kuti vaMnangagwa vabve vataura zvakadzama pamusoro penyaya yegukura hundi. Vati vafara kunzwa vaMnangagwa vachitaura zvakasimba pamusoro penyaya yehuori.
MaZimbabwenzi atambura nenyaya yecorruption ende tineshuwa kuti President Mnangagwa akaita commitment yekuti arwisane necorruption iyi. It might be a very positive step kumaZimbabwens because ndiyo nyaya inonetsa munyika yedu, nyaya yecorruption. Ndaifunga kuti achataura nenyaya yemahuman rights kuti vanhu vazive kuti chii chakaitika kuna itai dzamara kana kusina munhu anoziva. The president is someone who's coming in. Ndaispeta kuti achataura nekuti aiwa chaita commission kuti vanhu vatarisise kana kuti a special investigation kuti chii chakaitika kuna dzamara. But nemaonero angu abata zvinhu zvakawanda like kuti Zimbabwe itange manew relations nemamwe macountries around the world. It's something chinoita promise in the country.
VaPatrick Mahachi vati kunyange hazvo zviri pachena kuti nyaya yegukura hundi inofanirwa kugadziriswa, zvakakosha kuti vanhu munyika vadzidze kuregererana sezvakurudzirwa navaMnangagwa.
Zvokuramba tichiteerwa kumashure hazvina zvazvinogona kugadzirisa. Saka izvozvo tinoti vanhu ngavanzwisise kumbe vave nokuzwisisa ukuti loko haisiko esikudhingayo sive vantu vanye, singavi nobandlululo kukuti lizwe letu liye pambiri. Saka ndo zvatinotarisira kuti vabereki ngavadzidzise vana kana kudzimba kuziva kuti hai izvi mwanangu zvaka ndokune kukangamwira. Ndosaka kuna machechi tikatarisa mostly tiri maChristians akuenda kuchechi, asi toramba tichitaura maprevious grievances anofanwa kuti tinofanwa kukangamwira umwe sezvo Jesu isu akatikangamwira. Isu tofanwa kuti tikangamwira nekutaura kuti nyika yedu ive neway forward.
Mumwe wamugari muzvare Susan Tsuro varumbidzawo zvatarwa navaMnangagwa pamusoro penyaya yehuri.
Dai vakwanisa kuti pese zvapo pasashaya panosara varambe vakangosunga nemashoko avo, kwete kusara kusungovhundutsirana chete kuti corruption ichapera. But ngaitinyatsova inyinuizvi kuti vazadzikise mashoko avo. Vana vakangoita izvozvo kuti vabvisa corruption, aiwa tinoramba takavatsigira. But vakaita zvokuti vanotivimbisa sezvatakamboimbiswa gore riya kuti kuchaita 2 million jobs zvobva zvashaya basa. Ipapo manje ndopo vanozonetsa. Saka dai varambe vakarambisinga nemashoko avo kuti vati kuti root out corruption.
Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Shaibo ati afara kunzwa vaMnangagwa vachibuda pachena kuti upfumi hwenyika hunoda kugadziriswa nekukasika kuti vanhu vagokwanisa kuwana mabasa.
Haungaite munhu usina shamwari. Chatiri kunakidza pana purezidendi ndechekuti vativo vanhu vavatisira masanctions avo ngavati reconsider, valifte masanctions avo tione kufambirira mberi tishande nevamwe. Uri wega haungazvikwanisi. Majob creation ataurwa. Zvinorwadza kuti tungoendesa vana kuchikoro the next thing vana vari kugara mudzimba pasina zvavari kuita.
Panyaya yesarudzo inove imwe yenyaya dzange dzakatarisirwa nevanhu, vaMnangagwa vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa munyika gore rinouya dzichaenderera mberi, asi vakurudzirawo vanhu kuti vaite zvematongerwo enyika pasina kutukana kana kurwisana. Kunyange hazvo mashoko avaMnangagwa atambirwa nevakawanda vachiati akanaka, vamwewo vati vanovimba kuti zvavataura hazvigumire pamuromo chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.